nyanzvi mune zvekutepfenyura munyika vajohn masuku vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru uye veruzhinji vanofanirwa kuramba vachisimudzira wairesi nekuishandisa kusimudzira runyararo munyika
wairesi inokosha uyezve inofanira kuramba ichingosimudzirwa uyezve vaa vari munhepfenyuro voramba vachitaudzana kuti chii chavangaite kuti nhepfenyuro dzinge dzichibudisa mashoko echokwadi mashoko anovaka anoita kuti kusave nemhirizhonga anoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka
izvi zvatsigirwawo zvakare navakudzai kwangwari imwe nyanzvi mune zvekutepfenyura vawedzero vachiti umhizha hwechimanjemanje hwava kuitawo kuti zvive nyore kutepfenyura pamawairesi
tichinya mazuva ano inogona kuchinja nepfenyuro chete kana takatarisa mawanikigo ainoitwa kana kuti ainoterekwa michina yamazuva ano yaita kuti zvive nyore kuti vanhu vakone kuteerera nokuwana nepfenyuro zvakareruka zviri nyore
vanopepeta nhau kana kuti online editor panhepfenyuro yemunharaunda yekuchipinge inonzi vemuganga fm vaowen zvuwayo vativo hurumende yakagona kupa dzimwe nhepfenyuro dzemunharaunda marezinesi sezvo zvichibatsira mukufambiswa kwemashoko
hatise community radio inoti inenge iri ikoko munharaunda ikoko inokwanisa kuti vanhu vanzwewo mashoko ezviri kuitika munharaunda uyezve zviri kuitika munyike nekunze kwenyika
mumwe mugari wemuharare vasilence kwande vatiwo nhepfenyuro yeredhiyo munyika inobatsirawo kufambisa mashoko kusanganisira kune vari kumaruwa kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo
redhiyo yakakosha kuti mukatarisa kumisha ndiyo inosvika mukatarisa kwese kwese iko zvino tatarisana nemaelections munhu wese anenge akagara ari paredhiyo achida kuteera kuti zvii zviri kuitika saka vari kumisha nekune dzimwe nzvimbo dzisina dzimwe mhando dzakasiyana siyana dzekufambiswa kwemashoko vanotoimba neredhiyo nekuti ndiyo inogona kunge ichibatika
mukuru wemedia center vaernest mudzengi vati vanhu vazhinji vanoziva zviri kuitika munyika kuburikidza newairesi
kutepfenyura kunoitwa kwakawanda kunoitwa nevezimbabwe broadcasting corporation vomunozivavo kuti vari pasi pehurumende saka kana vari pasi pehurumende mashoko avanobudisa vanomabudisa nenzira inofadza hurumende zvoita kuti zvimwe zvinhu zvinogona kurega kuenda kuvanhu zvoita futi kuti vanhuvo vanogorega kugona kunge vasina kusununguka kuti vataurewo zvavanofunga iyaya tingati pachirungu talking back to power
kurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai monica muchangwa vati hurumende inokoshesa zvakanyanya mawairesi
isu sevanhu vemuno muzimbabwe nhoroondo yedu inoratidza kuti mawairesi akatikoshera zvakanyanyisa ruzhinji rwevanhu vedu vanowana nhau ruzivo nedzidziso kubva kumawairesi kubva tichiwana kuzvitonga kuzere independence yedu takashandisa mawairesi kuti tibatanidze vanhu vese vemuzimbabwe
bazi reunited nations rinoona nezvedzidzo reunesco ndiro rakatanga kucherechedza zuva iri muna 2011 musi wa18 kukadzi uye gungano guru reunited nations general assembly rakazotaurawo muna 2012 kuti ripembererwe musi uyu gore roga roga gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekuunza runyararo kubudikidza nezvinotepfenyurwa kana kuti radio and peace ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere